izvezvi zvatiri kutaura izvozvi vari kutoannounza maresults kana kupa maresults eelection yam 2024. Yes, pagara pane kutotaurana kuripo kunzi pane zvimwe zvakasa zvanatsa kugadziriswa, asi chandakwanisa kuona ndechekuti kune South African Human Rights Commission yati election yakaitwa pajekerere. Ndaonazve mazhinji maobservers, maaccredited observers vanoti election yakaitwa largely free and fair. Saka zvinoratidza kuti vazhinji vari kuti zvavo yes, kwava kune zvimwe zvainetsanetsa, asi election yakaitwa free and fair and zvaido zvevanhu zvinenge zvakabuda.
Tiri kuona kuti zviri kuitika izvi panguva imwe chete paine mapato anosvika 25 kana 25 kusanganisira MK. Vanga vachiti dai kuziviswa kwezvakabuda musarudzo kwambomiswa kusvika nyunyuto dzavainadzo dzekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka dzagadziriswa. Zvinosiya papi nyunyuto idzodzo?
Constitution yeSouth Africa inototaura kuti kana une chinyuto chako unofaa kudini. Mataurirwo azvinoitwa nevanoziva zvavo zvomutemo vanoti hazvimisi kutaurwa kwemaresults, nokuti handiti kana even maresults akataurwa akataurwa ousingadi unogona kuenda kuelectoral court. Electoral court inobva yagadzirisa kana zvakona zvinogona kuiswa futi kumberi nematarenzi mhosva. Saka hazvimisi kutaurwa kwemaresults. Haungati musataura maresults kana zvandoda zvisipo, ndo mataurirwo azvo kuita kuti handiti vanotaura zvavanazvo. Asi kana umwe ane muono wake kana kuti pane zvakashata unongoenda kakuelectoral court. Electoral court yozotaura zvakataurwa necommission zviya hazvina kumira zvakanaka, izvo ndezvizvi zvobva zvongogadziriswa.
Pane zvingashanduka here mukudaidzirwa kuri kuitwa zvingatarisirwa nevanhu kuti zvingashanduka?
Zveshuwo vari kutaura maresults izvozvi kana kuti zvabuda musarudzo izvozvi, asi zvabuda musarudzo zvinotozikanwa nokuti kwese ku 9 provinces vaitoziva maresults aibuda ipapo ipapo, paingoverengwa achibuda pabhodha, achivengwa achibuda pabhodha, manewspaper aitotaura. Saka zviri kutaurwa nhasi hazvina kumbosiyana nezvatagara takaona nezuro, nokuti vaitotaridza maresults. Ndo zvimwe zvetinoona sokuti zvinhu zvakakosha, hazviiti kuti vanhu vapokane kana kuti varwe, nokuti vanhu vanenge vachitoonawo kuti maresults arikufamba sei, arikufamba sei, yatinoti iyo transparent jekerere. Saka handifungi kuti zvichasiyana zviri kuitwa izvi ndeya yatinoti official announcement. Official announcement yakakosha nokuti kubva panokotaurwa kudaro, South Africa vane mutemo wokuti pamazuva 14 ndo pachafanira kugara fake parliament. Saka kubva zuva ranhasi totanga kuverenga mukutanga mangwana, parliament inofanira kugara pasi yosarudza mutauri weparliament, yobva yasarudza futi president wenyika.